Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21 2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende votarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari unokwira zvasiya veruzhinji vachichema-chema. Zvikoro zvinovhurwa kumatunhu akarohwa nedutu mupengo recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa nezuro manheru dzichibva kumusangano wemasangano akazvimirira wakaitirwa kuMaldives dzapomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Vasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzo dzinoti vatatenda mombe yarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto, vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vanyasha Frank Mpahlo vesangano reTransparency International Zimbabwe, pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust COTRAD vagamuchirai mukura, vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavakamhara vachibva kuPrague, guta guru reMaldives, kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central, vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavaMnangagwa, pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. VaBhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu, uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe, vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava.
Tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu. Kusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika. Vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinotsoropodza zvikurusa kusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira hana mumaoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo, kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti kasike kutanga nguva yapfuura vakadaro zvakare vakasunga anova chairperson wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi.
Vana ava vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepa naure Herald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende, asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasina musiyano pakati pehurumende yava Munangagwa neyavaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakatsiriwa navaMunangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyadze zvematongerwo enyika.
Inyaya yakagara ichiitwa even munguva yava Mugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende. Iyi hurumende iri kutonga zvashaisa mufaro kana nenhunzi chaidzo, zvashaisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe. Vari kutonga nemunondo, asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira. Vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya. Isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere. Hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years dzatakagadzirwa. Ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko. Kwatambura vanhu veruzhinji, mabasa apera, vanhu voshaya zvokuita. Saka uyo vanongonungidza wese wese huroi, vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi. Ngazvichimira ngazviregwe, vanhu vaneta havachada vatadza kutonga.
Zvichakadai vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana, apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari, vachiti izvi zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvemakambani anoita zvemafuta nemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rabudisa mitengo mitsva yemafuta edzimotokari. Peturu yakwira nezvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana ichibva pamadhora matatu nemasendi makumi mana nerimwe parita kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS. Vakafanobata chigaro chemukuru weZera vaEddington Mazambani vati vanotengesa mafuta vanogona kutengesa nemutengo uri pasi pewatarwa nesangano ravo. Kukwira kwemitengo yemafuta kuri kuitika mushure mekunge bhanga guru renyika rabvisa mari yanga ichitsigirwa nehurumende kuitira kuti mafuta aya asakwire zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti vanotenga mafuta vachange votsvaga mari yekunze kumabhanga kwete kumirira kuiwana kubhanga guru renyika. Vachitaura neStudio 7 vaThomas Pashakavambwa vati kukwira kwemafuta kunoita kuti zvinhu zvese zvikwire munyika.
Zvinenge zvava kutoreva izvo kuti maprize ese akukwira because fuel kando panotangira ndopanotangira zvinhu zvese. Kuti tifambe tiende kudzimba dzedu kombi inenge yakwira futi. Kwira kwaita fuel kwakuita kuti zviwedzere kuoma munyika.
Asi mutori wenhau Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti vanhu vanga vajairira kutengeserwa zvakachipa nehurumende ichibhadhara. Karomba ati kunyange hazvo zvichirwadza, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mafuta nemutengo wepasi kana mari ikaiswa kumadhora ekuAmerica.
Mafuta dzemotokari akwira mutengo, asi ini ndinofunga kuti tiri vanhu vanga vajaira kuti hurumende inopota ichiti sira yavanoti subsidy. Kureva kuti zvoni pamari yatinotenga mafuta edzimotokari hurumende inenge ichiisa yakati wandei yacho, isusu yatinenge tichibhadhara inenge iri mari shoma. Tikatarisa mutengo wemafuta kune dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinosanganisa vana South Africa, vana Zambia, vana Mozambique, mafuta edzimotokari kana iri petrol inoita iyo around $0.15 in US dollar terms. Yemunomo yacho ya irikunzi ya kwira iyi tikada kuiisa kuma US dollar cents tinoona iri chiri pasi pe 1 US dollar tishandisa kunyangomusika mutema wachona. Saka zvinhu zvekuti tanga tajaira zvekuti hurumende inotibatsira kutenga mafuta, asi ko zvino izvi ndiri kuona kuti vamutulinube finance minister vaita kuti tichitenga nemari chaiyo chaiyo kana kuti iri padhuze nechaiyo chaiyo.
vaepimo maziba avo vanotengesa mafuta vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemitengo kunoitawo kuti vakwanise kutenga mafuta vega sezvo vasisapiwi mari nehurumende.
Izvi zvaitwa nehurumende zvino tinotarisira kuti zvichatiyamura pakushanda kwedu nokuti fuel yacho tatisakwanisa kuitenga ende ivo vanga vachisubsidiza but vangasingakwanisi kubudisa foreign currency yacho inoenderana nezvavanga vachi nepractice yavanga vanayo yekusubsidiza iyoyo. Saa tinongotarisirawo kuti zvavasunungura mashandiro edu zvichatibetserawo kuti fuel inge ichiwanikwa isiwo tinge tichikwanisa kuita bhizimisi racho.
Kukwira kwemitengo yemafuta iyi kwakonzerwawo kukwira kwemari dzekufambisa kuenda kumusha wechitungwiza kuwadzana nemimwe misha inogara vazhinji kwava pamadhora mana kubva pamadhora maviri nemakumi mashanu emasendi iri mari yemaRTGS. Mafuta ari kugara achinetsa kuwana munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mafuta kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekuchimanimani vanoti vari kufadzwa nekukwanisa kwakaitwa navavo kuvhura zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu eDuti Mupengo reCyclone Idai. Mumwe mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 vaGeorge Makwezu vanoti kunyange hazvo midhuri yezvimwe zvikoro isati yavakwa vana vari kudzidzira mumatende avakapiwa nemamasangano ari kubatsira kuputsiridza zvikoro zvakaparadzwa nemvura iyi. Izvi asi vanotiwo dambudziko ravachiri kutarisana naro ndere pekugara pevarairidzi sezvo dzimba zhinji dzakaparadzwa nemvura dzisati dzavakwa patsva uye mimwe migwagwa isati yanyatsovhurwa zvakakwana. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa uye hurumende yakazvisiya kuti yakazivisa kuti zvikoro zvose zvaizovhurwa uye zvisapindike zvaizoendeswa kune zvimwe uye vana vaizoendeswa kune zvimwe zvikoro kana zvikoro zvavo zvakaparadzwa zvachose. Vadhumakwezu vanotiwo kunyange hazvo rubatsiro ruri kupiwa vanhu rwadzikira vamwe vachiri kubatsirwa nematende ekuti vawane pekugara mwedzi miviri dambudziko iri rawira vagari vemuchimanimani nechipinge. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro zvakavhurwa semavhurirwo ezvinofanira kuita endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marenovation chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaitwa matende ekuti vanhu vafundire asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuani chendakaona chakagadzirisika. Maroads atro asi panyabamba kuenda padzingira hapasati paconnectica handizivi kuti mainjinia ari kupaona sei anhu ari kutendera nekwakurwaisimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarairidzi varairidzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varairidzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakapa dzacho vanondoshandisa dzakadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefi vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here? Masangano ari kubatsira here kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works ikatora vanhu aisvika kuma30 pamaschools asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10 vamwe vacho vaakuchingokonzeretera nemaToilets chete vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa iri kana kuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo asi izvezvi uno zvazvishoma. Zered Cross ndo vakatombonyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuurisa chikafu chacho asi havasati vambopa vachiri kuda kutotanga zvisi kuti vanouya nacho rini.
Zvinga taurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zatinga taura kuti vidaita abatsirwa nazvo ngezvekuti vanototi batsira vacho. Ngavauyewo zvenguva ichiripo. Nekuti kuzouya papaye, vamwe vacho vari kuita kuuya nhasi. Vachiti vanoda kubatsira vamwe kutotaka vanhu vasina pekugara. After 2 months, vachiri kutaka vanhu kupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga makuuya kufungisa futi munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kuti batsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo chifinga zvichidiwa hotipo. Pasakiyo chiserekita kuti toda vanhu 25. Iwo kumine anhu 100 anoda rubatsiro.
Asika vadhuma kwezu, vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo. Saka kupemha kunovatorerawo nguva. Hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu?
Rubatsiro rinoda nguva iripo. Rinonga riri reemergency. Hatingatarisiri kuti paemergency paipa nguva yeemergency yapera. Munhu oya nerubatsiro rweemergency.
Aho vanga vari vaJoe Dhumakwezu, mugari wekuchimanimani East, uye vari kanzura weward 23 wekwamutsvangwa. Vanga vari parunhare vari kuchimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeMalawi vaPeter Mutharika vari kupinda musarudzo yekuti vawane imwe temu yekutonga apo vanhu vemunyika iyi vari kuvhota nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana masere ezviuru vari kuvhota musarudzo ichaburitsa pachena kuti vaMutharika avo vave nemakore makumi manomwe nemasere vacharamba vari panyanga here kana kuti kwete. Sarudzo yemutungamiri wenyika iyi ichaburitsawo pachena kana mutedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima pamwe nevaimbova murairidzi muparidzi vaLazarus Chakwera vachidiwa nevanhu kuti vatungamire nyika iyi zvichitevera kubuda pachena kwevaviri ava vachishoropodza uori uhwo vanoti huri kuitika munyika iyi. Vaimbova gweta remuzinda weWhite House muAmerica vaDonald McGain varamba chikumbiro cheHouse Judiciary Committee chekuti vape umbowo pamberi pekomiti iyi pamusoro pezvavakataura nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump apo pavaironga kuti gweta rakaferefeta kupinda kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller vaswe pabasa referefeta apo vainge pekuita vapewa iri. VaMain varambidzwa nemuzinda weWhite House kumbowo kukomiti iyi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefeteri muWashington. Kukaikwa kwemagetsi yakakwana munyika kwave kuita kuti veruzhinji mumadhorobha vashandise mhando dzemoto dzisingabvumidzwe dzakaita sehuni sezvo vasingakwanise kushandisa dzimwe mhando dzakaita semagetsi ezuva kana kuti solar power pamwe nemagenereta sezvo petrol nedizeri zviri kushayikwa uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munguva yapfuura paishayikwa kana kuenda magetsi, vanhu vaishandisa majenereta pamwe nemagetsi ezuva kuonesa, kubikisa kana kuita mamwe mabasa. Asi pari zvino havachakwanisa kuita izvi nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekushandisa mumajenereta. Mumwe mugari wemuHarare vaOswald Gumbo avo vanoshandira kumba kwavo vaudza Studio 7 kuti vave kutadza kuita basa ravo nekuti havana dzimwe mhando dzemoto sezvo dzese dzave kudhura.
Zwa imwe mkana uripo ndewe solar, but kudura kuwa kuita ma solar panels iko zvino. Vaona wo mkana vano notengesa ma solar panels kuti vaona kuti ndiyo option yaano maZimbabweans vodhurisa. Saka oshaya kuti option iripo ndeye kungo yangosara ndeye kuti wochingomirira iwo magetsi acho kuti auye.
Amai LC Sivanda vaudza Studio 7 kuti kunze kwemagetsi havana imwe mhando yemoto yavanokwanisa kuwana kunze kwehuni.
Saka magetsi akangoenda sese zvatomira. Sesu isi tinosona mishina yedu inoshanda nemagetsi. Saka tinoona income yedu kubva mukusona imomo kana zvatomira zvese zvatofarana. Uye tine mafrizi tsateso mafriji anotodawo magetsi iwayo miriyo yedu iri kuora. Saka tombozoti toita sei nenyaya yemagetsi aya ari kuti kangasa zvakanyanya steering.
VaGumbo vanotiwo huni ndicho chinhu chega chasara chavanoshandisa chine mutengo vanokwanisa kubhadhara.
kozoti zveoda zvekuti uchiti ugadzirire even kudla kwacho kushingosvika kumba unoona kuti hapana wozotsvaka kwakutsvaka huni nokuti ukada kuti ndishandise generator randinotiti nini randoshandisa kuwana moto fuel yacho hakuna.
Kana vana vechikoro vanotiwo vave kuvhiringidzika pazvidzidzo zvavo nekuda kwekuenda kwemagetsi, mudzidzi wepane chimwe chikoro Marare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vave kutadza kuita zvidzidzo zvescience pamwe nekushandisa macomputers.
Pakuverenga manheti takutoshandisa makendro, which makendro achari kudhura plus kushandisa kendro kunonetsa pakuverenga.
Pakubika, vanhu vanokwanisa kushandisa gas asi mutengo waro wakakwirawo zvakanyanya zvichitevera kukwira kwepeturu nedizeri. Kirogramu imwe yegasi yave kutengwa nemaRTGS dollars manomwe kana kudarika. Mutengo weparafini wakakwirawo zvakanyanya sezvo makoronyera aitenga parafini achisanganisa nedizeri kuti awane mari yakawanda. Asi kunyange hazvo paine dambudziko remagetsi iri, kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti yeForestry Commission inoti inotarisira kuti pachave nekutemwa kwemiti nekutengeswa kwehuni zviri kunze kwemutemo nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. Mutauriri weForestry Commission Violet Makoto ati vachashanda zvakaomarara kuona kuti izvi hazviitike.
And as the state authority,
isu sekambani inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti tinoti kutema miti vanhu vachitsvaga huni hazvisi pamutemo. Tiri kushishikana kuti dambudziko iri richawedzera nekuda kweload shedding uye zvichatiomera nekuti tinofanira kuwedzera basa rekudzidzisa vanhu kuti zvazvina kunaka hazvisi pamutemo. Tichapinda migwagwa kuona kuti vanhu havasi kutengesa huni zvisiri pamutemo.
Muta wekambani inogaya magetsi yezesa Fulad Gwasioti chirongwa chekugova magetsi kana kuti load shedding chiri kuitwa nekuti mvura yave shoma kugwenya remagetsi rekariba. Vanoti vaifanira kuwana 1050 megawatts pazuva kubva kugwenya iri, asi pari zvino vari kuwana 350 megawatts chete. Vabatsira vanoti kambani yavo iri kutora mamwe matano kuti vaone magetsi anokwanira nyika, uye matano aya anosanganisira kubhadhara chikwereti chemagetsi aya akashandiswa kubva kunyika dzakatikomberedza. Pane mari inodarika mamiriyoni makumi masere emadhora ekuamerica asati abhadharwa kukambani yekusouth africa yeescom nehcb yekumozambique. Asi vagwasira vanoti chakakosha pari zvino kushandisa magetsi zvine mwero
nekuti magetsi sekutaura pandaita pokuti haagoniwo kuchengetedzeka. Saka inini kana ndiri kumba kwangu ndikadzimawo zvandisiri kushandisa panguva iyoyo zvinoita kuti magetsi anga achiwanda kuitira kuti zese igone kubatidzawo vanga vadzimwa, so that kukura kweload shedding kana tati kudzima for instance Mount Pleasant chete kana kuti tachidzima mufakosi chete, vanhu vari mufakosi vakadzima zvavanoshandisa zvavasingari kudi kushandisa panguva izvozvo togona kutobatidzawo gunora kana budiriro.
Panyaya yekuti pane vamwe vari kuchema chema kuti pane dzimwe nzvimbo dzisiri kudzima magetsi, vagwasira vabvuma kuti izvi zvinoga nekuda kwezvikonzero zvakasiyana semudzaniso zvipata nhandare dzendege nzvimbo dzine zvigayo zvemvura pamwe nemaborder posts haadzimwe magetsi, uye vogara munzvimbo dzine tambo dzemagetsi dzinoenda kunzvimbo idzi wana getsi ngusa yakapedzesera kugova magetsi makore mana apfuura. Senzira yekupedza dambudziko remagetsi, hurumende inoti yakapa makambani makumi matatu mana kuti atange urongwa hwemagetsi anobva kuzuva. Izvo zvichaita kuti vanoshaya vakwanisewo kuwana magetsi aya nyore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudent chinokuudzai zviri kuitika muzeye mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguwa ya kutitimbonzwa zviri kuitika pa social media zvatinopakurwa na Marvelous Mhlanganya huye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei tangatiri kutarisa nyaya yemafuta ekufambisa ayo anonzi mutengo wayo uri kungogara uchichinjwa chinjwa nguva dzose izvo zvepakuti vanoshaya vagare vakaomerwa neupenyu. Tiri wadi makadi iko tirikutaura nani uye zve muri kupi?
Ndoni Josh Madi ndiri kuJoburg.
Ehe mkoma Josh makadi kuJoburg uko tipewo pfungwa dzenyu.
Nyaya mafuta iyi yakaoma. Kuti zvakangoitwa kunge overnight kungotara mafuta akutokwira onza akwira basi maonero angu ndekuti varume ava havasi pachokwadi.
Sei muri kudaro?
Nekuti nezuro ndopatakarodzwa isusu kunzi mukuru mukuru webhanga reReserve Bank akubvisa nyaya ye1:1 pa US dollar nebond. Then fuel all along yanga ita around $3.22. Then tibwazvepa Ministry of Information update kuti dude sakadzikibva pa 92. Saka zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuedha up. Zviriva zvari pane kunyepa kuri pakaya kuri ipapo kusabuda pachena kuripo because tikazotarisa vakati dude rari pa $2.30. Iyo fuel yanga ichiita $3.22. Zvinoreva kuti fuel yanga ichilenda neabout 92 cents bond, which is not true. Saka zvinongodawo kuita transparent nekutaura chokwadi. I think that's how we can move forward.
Muri kutaura na Mr. Banda vari kuSouth Africa.
Taurai tinzwe Mr. Banda.
Zvokutanga ndinoda kutanga kukwazisa imi munoita basa rakanaka. Tiri nevanhu vese vakateerera vari muchirongwa ichi.
Aiwa tinokutenda indi munotoita kuti basa racho rifambe nekuti kana muchititsigira kudai muchiuya pazvirongwa tinobva tanzwa kufara taura henyu.
Aiwa zvinotenda. Nyaya yekuZimbabwe ikai. Semaonero angu inini hainyanyo kunetsa zvavo asi kungoti hurumende yedu yakanyanya kuita maoko akarebesesa. Zvokutoti dai kuri kunzi kungotora zvake munhu wavo zvake kumuendesa pabed bridge apa panopfuura nemacommercial vehicles anova ndo anotakura magoods consolidated goods. Vakamira ipo paipa vachicollecta mari from 1 up to 30 days ka. Mari iyo inokwanisa kuraramisa nyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Michael Hove, ndino koka ekuti mpinde mchirongwa chedu, cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru, nasi mchirongwa, tukitarisa mamamiru akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, tichitarisa matambudziko akatarisa na neve chidiki munyika. Kana mchida kutipawo maonero enyu, pamusoro penyaya tukukurukura, kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp, pamunamba dzinoti, +1202-465-0318. Number zvekare +1202-465-0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection with Pem.
Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau zvakare, varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro Manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vomiswa pamberi pedare mangwana. Mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wokwidzwa zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemifaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sevuke kuseni bekuyona leyana esiyijayeleyo $3.27 and then petrol $3.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kusishaya bo 3 mlanda bo 4.
Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga-ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni le-Robert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetulo ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakoBulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo injalo. Zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu. Isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Osaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Edinton Mazambane uthi abanini bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakoBulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhuvesi Transport uchasisa ukuthi uBulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze loPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Really ikheziwe namhlanje nje kuchaya bo 3 o'clock bona lapho abantu baqale ukumiswa belayinele ifuel lada abanye bebethela abanye belayinele ifuel ezodeliver engakadeliver bahle batshelwa labo bethela ifuel ukuthi hayi manini sesithinte ama-price ifuel isikhwelile. So ifuel yakhona ikukhwezwa kwayo ipetrol yaku $5.02 per litre, idizili yakhwela yaku $4.94 per litre. manje hayi abantu bathuke kakhulu ngoba ngikhuluma nje manje kunje ilanga lithola abantu bethola izimoto besiye emakhaya bese begcwele imigwaqo yonke ngoba lezi imoto imthova ibizikhuphula amaprize ingasene lesi kuthwala neprize yendala. So abantu bese belayini emalayinini amabhasi la akontrakte nguZopho ngoba amabhasi uZopho wehlisile wathi 50 cents.
Kodwa lintengo ithe ivuka ekuseni ibiphansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ithe ivuka ekuseni bekuyona liyana esiyijayeleyo ebiyi $3.27 idizili and then ipetroli $3.40. But yazokhuphula namhlanje ntambama kwisitshaya bo 3 landa bo 4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwefiweli balandela amarate akhanye siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo uma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli vikele iphelileyo kubonakale kuprinte amabhondi amatsha etshintshwe ezitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona labo bethwele imali entsha. Yibo abakhuphule ama-rates ekutshintshe ezitaradeni kuba siphathelele. Ngoba ama-rates kade seku-6 against the user. So ama-rates akhona manje la seku-5 ehle kancane kuqathaniswa ne-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifiweli masizwa bekhuluma.
Kusho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge 1 US dollar iliter.
Nge US dollar ifiweli ekhona manje ngikhuluma emagarajini. I-US dollar bathengisa iliter nge-$1.27 abanye bathi $1.25 per liter.
Ngakho ke kutsho phela ukuthi yena na le eyama RTGS le bondi ichiphile
ngendlela ye-rate exchange kuyabe kunjalo kuyabe kukhanya ichiphile but okusuka kube nzima ebantwini ukuthi US dollar kabalayo akula muntu ohola i-US dollar akula muntu othengisa nge-US dollar akhona nje amakhampani athengisa amanye ngama-US dollar but akusiyo wonke umuntu le-US dollar. Abantu abaningi balayona le RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lama-truck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi woku-transport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende sekhuphule ezekhweza ifiweli ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhwezwe ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu ama-price. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka sigqomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo-$4 ne-$4 ele mali ngoba isinkwa yonke into ekhona ihamba nge-transport nge-freeway. So ngaleyo ndlela sikukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba mase yakuthethi siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifiweli ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents. Abantu izinto abazithengayo abathengi kokubhika ugada amabhasi. Abantu bathenga ukudla, bathenga into eziningi ezijiyeneyo. Abathengi nge-50 cents. So bazodla ukugibela yini amabhasi. Ngobukata amabhasi kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe lokho.
Likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
Sikhuthaza ukuthi uhulumende mayebona ukuthi usehlulekile ukukontrola i-bond yakhe kumbe i-RTGS. Ayikhiphe afake imali kumbe sibuyele ku-US dollar imali ezaba stabilized for everything ezintweni zonke ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA benelise nokuthenga ngoba kungaba le-USA akulazi into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana kuphonga uvuka kukhwezile izinto zonke. wakwana manja wanda sisa wazi kubajete kutunga bajeta kuwea tusele kusaa sozi praizi isi kweni le lukuso wimali kina jenga wanda waku transport kunzima mwaba stenga maspace ama spaces watenga in foreign currency mwaba kumelezi watenga na marandi kumbe na mayusa ama spaces atakatekile afuneka yes mwate pati nge pondu toli praizi ya mkona inga tenge jenge taya ngewe li tenge la pezi mbape nge pondu
Umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakobulawayo ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kusenjalo incwadi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Isiwele sebenza yonke ndawo so yonke into izakhwela although lapho ku transport ungakhala ukuthi ukhulumende uyenze wehlisa ama price ama buses akhe akazukwe lawo ngoba yena ngubani kai fuel intengo ye transport bezindlela uzukwe ngasebenza kuhle laba bala ama bus okuthwala abantu bazathwala nzima ngoba intengo kazukwe sithi too much subsidize ngoba kwezinye indawo ngama 50 cents wena umthova uyi $2 so ukuthi ungakhipha umthova ku business but okunye lokho ukhulumende kala ngendlela afaye ngayo ama subsidies naphandle kokukhipha interest or it takes ye $1.05 ku every liter at a toll
so kuke kwazanywa lokho kokusubsidize uzubuko lezinye inhlangothi zikahulumende shoko kodwa akuzange kusebenze kuyini okuzakwenza kusebenze ngalesi sikhathi
subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina economy engasebenza in the mean esithi ngama short term ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitane kodwa ayesikhathi esifitane kusebenza kakhulu so esikhangeleleyo ukuthi sizabona into uhulumende uza kwenza njani in the long run but kathesi in the short term uyasubsidiza kuze kwefrane remember layana le fuel ubeyisubsidiza nge-1:1 sesehlule kuyisubsidiza yikho seyenze yaba open market into yakuliberalize ngesikhiwa i-fuel importation
ukukhwela kwe intengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abanengi shoko kuza kutshoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka uchabalala mihla lamalanga
uthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo ngoba kathesa imuli eziningi zehluleka ukuthenga izinto so ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesa iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo xa zizikhangela i-month to month basket ngoba ifuel ezakhwela ngaphandle kube lamanye social security net angaprovida i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo kodwa ngaphandle kwalokho hhayi sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima
Umnumzana Reggie Shoko yincwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abane laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara owenhlanganiso yeCitizens Manifesto. UGeorge Makoni owenhlanganiso yeCenter for Community Development in Zimbabwe, uNyasha Frank Mphahlo weTransparency International Zimbabwe, kanye loGamuchirai Mukura owenhlanganiso yeCommunity Tolerance and Development Trust. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswe emthethwandaba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efihle Lancube.
ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kusisekelo sombuso ngokuba akukho okunye abakwenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugenqula umbuso ngendlela engekho emthethweni, akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Yakaze abe lapho ubufakazi kusuka ngo-1980. Asiso sikhathi sokuqala lesi sokuthi abophe abantu abethese umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi, kodwa sebabophile wakubahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, kwethusele nezizwane zezimbabwe nje jikelele ukuthi zesabe ukunqazi loshopho, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo, lalabo abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba le-Herald libika ukubana bakhona benhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana le-MDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba le-Herald?
Hayi, kayikho into njengaleyo. Into engakhulu uhulumende yikuyanga okukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe. Okungagengula uhulumende yikudula kwezinto ezikhwela kuhle namalanga. Nxa ngabe besifuna ukuthi bavikele umbusolo nabantu lokuyanga balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ephela njalo nje, yikho lokho kuzagengula uhulumende, hhayi abantu abazihambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ulwela amalungelo oluntu, sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, 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 mfakazi omuhle. Mina ngu-Mike Hobe, we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangana kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo, sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyezwa ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esiningi, lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la izakhuphuka. Sikhangela uqoqo lani zulukandaba njalo abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okunenge imalana lodaba lusegodweni. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini AF Facebook, ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansila. Abalosekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulos Chilima, yena osowaphuma kubandla le-Democratic Progressive Party wabumba elakhe nyakenye, kanye lomfundisi osowangena kwezombusazwe umnumzana Lazarus Chakwera okhokhela ibandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa ngumtharika kukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano wamazwe omhlaba olwe-UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abahlangothi lokulondolozwa kwamagusu olweForestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labo gasi. Kodwa abaningi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abaningi abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awegas efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabaningi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abeForestry Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabaningi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya osebenza eForestry Commission ekhangela umguza lebulawayo uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa ikuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko okukhona. Thina njengeForestry Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyukuthi amagesi kumba sebadurela kumba aswelakala besebenzise igas njenge alternative source of energy. Kodwa ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igas kabasayenalisi ngentengo esikhona kuze nezinsuku. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForestry Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForestry Commission silomthetho ke esikhangele ukuthi nxa umuntu umbuye uleplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForestry Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulad Gwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKariba eZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Njimbo zathi singadzimwe magetsi zinotiwa ma-essential services zakafana na nema nezvipatara zakafana na nema airport
kulendawo esingazincitshiyo esizibiza sithi ngama-essential services ezigoqela isibhedlela kanye lamaborder. Imbangela yelolu shedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho ke idamu leKariba lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezesa engahamba.
Namhlanje bengithi ndixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona, sibe kwazi isikhathi zangikhona ukuthi amagetsi ahamba isikhathi bani ku-area yakho, so that at least la ukwanisa ukuthi umbuya pheka early or alternative looting other means as maybe uthenge isolar, ama-solar stove, solar geysers or ubasa umlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanisa ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazesa. So we advise kakhulu into ezinjengama-solar lights or ama-rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igas uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakobulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi i-timetable abayikhiphayo abayilandeli kusuka kube nzima kithi esingelamagasi esebenzisa umlilo ngoba abantwana sebesidla izinto eziqandayo okungalunganga ngokwesaba izigebengu ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka bona bengena betshontsha endlini osokudalela ukuthi sidle izinto eziqandayo.
UZulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. UZulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi yikuthi abekampani kagetsi abezesa kumele belandele i-timetable yabo abayekhiphileyo ukuze labo bahlale bezilungiselele bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo yePremier Soccer League nangu selifikise imidlalo yesishiyagalombili lingazange elinqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libe ngitshikile obhanqa leqembu leHerentals ngensonto kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni yokuyimpumela elitshiye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma nentathela izindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo wangensonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe yakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besihlileka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi. Iqembu leHighlanders libe ngujikelo bhanqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kumidlalo eyithoba minembili yesidlalo lonyaka kusigaba seCastlaka Premier Soccer League. Emdlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke kodwa lehluleka ukulitshayela emambuleni okuyo imbangela enkulu yokuzithwala hlezi emsileni wengalane njengoba selihlohle kabili kuphela kumidlalo yeligi ikanti lona lahlohlwa amagoli ayithoba minembili aphezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu leCapes United lona ele miklomelo lichumi lathoba munemunye njalo elinqobele eMshawana Stars ngetrika tuni nsonto. Endaweni yesibili kule qembu le Chicken Inn ele miklomelo lichumi lathoba munembili njalo elitshaya elichapungu ngetrika nyanga nsonto. Iqembu le FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu ele miklomelo lichumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu le ZPC Kariba ngetu kanya kuthi endaweni yesine kule qembu le Chapungu ele miklomelo lichumi lesithupha. Emsileni kuhlezi iqembu le Bulawayo Chiefs lona elenelise ukunqoba okwakuqala lonyaka ngemva kokuba lichaya ele Dynamos ngetu kanya njalo lile miklomelo emine kuthi phezu kwalo kule qembu le Highlanders lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu le Mshawana Stars lona lile miklomelo emihlanu kuthi iqembu lihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngele yada lile miklomelo yesithupha njalo elibe ngujikelo bhanqa 1-1 le qembu leNkezi Platinum. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwanele mthakazo muhle kayihlukane likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.